Vamishe kitufama nguwana kakuraba za ndivo mnyori mubatori MDC nutunga mire kwa na wambogi nchangirai kuno mudunu rema nikalendi. Waka kakuraba za vano tukusaruzu wakua mgabe kovesa chigaro we AU. Kuno wakachikamadza sezvo ivo pachavo vari kutadza kugadzirisa zvinetswa zviri muZimbabwe zvinobata upfumi zvivakwa mabasa utano kodzero dzevanhu. Vakagurabadza vanoti kunze kwekutadza kugadzirisa nyaya idzi munyika vamugabe vari kuratidza zvakare kukundikana kana kuti zvese nekushaya hanya nemakakatanwa ari kuondonga bato ravo reZANU PF.
Isusu semaZimbabweans tichiona SADC is a regional organization kuungana kwevanhu. Saka kuti muti vamugabe nemadambudziko etinawo muZimbabwe muno, hatina petre, hatina chikafu, zvikoro hakuna, zviri kunetsa, kwakuti ngaende komirira SADC, abva kuSADC ngamirire Africa. Hamuoni zvafanana nekuti munhu asina makumbo, kwakuti ngatiite makwikwi ekumhanya kukwira gomo rakadai ndiKilimanjaro. Kana inyanga zvaro riringe mudhuze. Hapana chimuku, hapana zvatinoona kubva pane zviri kuda kuitwa naWamugabe. Kupedza nguva angova aya anozaya manatsamukanwa arava kurota ichamwa.
Vakagurabadza vanoti vamwe vatungamiriri vemuAfrica vakaratidza utsinye hwavo nekupa chigaro ichi kuna vamugabe sezvo nezera ravo vachifanirwa kunge vave pamudyandigere. Vakagurabadza vanoti zvichemo zvavo zvavanenge vainazvo zvine chekuita nesarudzo kutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvizofambi nemazvo panguva iyo vamugabe vanenge varisa chigaro.
Hapana kugutsikana kunomboita zvengoti zvetaichema zuro nezuwana taichema ndiye mugabe tichienda kuSADC tichiri zviende kuAfrican Union. Asi kuti iye mugabe ari akutongamira zvese, akuona zvese, ndiye wamajistrate, ndiye wajaji, ndiye wakuita zvese, hapana chinobuda ba, hapana chimukoba.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDonald Maruwa vanoti kuvapo kwaMugabe kana kusavapo kwavo hakuna zvakunoshandura sezvo sangano iri risina zvarinobura. VaMaruwa vanoti sangano reAfrican Union pamwe nereSADC haana zvaanoyamura ruzhinji rwevanhu vemunyika dzeAfrica kunze kwekuchengetedza vatungamiriri vadzo chete. VaMaruwa vanoti vanhu vanganyunyute sei panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo asi vatungamiriri vemasangano maviri aya hapana pavanozikanwa nekutora matanho ekuda kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu. Vapishai muchauraya inhengo yeMDC Renewal kuno kudunhu reManicaland. Vamuchauraya vanoti kusimudzirwa kwaMugabe kunoreva kuti vose vari muZimbabwe vasiri kufara neutongi hwavo havana kuvanonopotera.
Hatiri chekutanga ndiri kuona elevation yaMugabe kuenda kuAfrica Union ari chairman zvakare weSADC. Ndiri kuona sekunge pane dambudziko rakakura zvikuru because Zimbabwe yagara ine matambudziko neZANU PF, yagara ine matambudziko nehurumende yaMugabe. Saka hakusina kwetichaende kundotumira zvichemo zvedu izvozvo. Chechipiri, inenge yato overburden kuna Mugabe nekuti tiri kuona kuti munhu wagara awo mukweguri, munhu wagara ave mutana. Saka basa racho rinenge richatomuti wandirei zvikuru. Maproblems ari muZimbabwe munomu akawandisa ekuti anofanira kunge achisolviwa. Saka kuti azoenda futi kuita chair weAfrica Union achitadza kusolva maproblems emuZimbabwe, ndiri kuona zviri zvinhu zvicharema zvikuru, zvicharemere maZimbabweans, zvicharemere Africa yese.
Vapasimonya kure baigweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association ZIMRIGHTS kuno kuManicaland. Vanyakureba vanoti kusarudzwa kwaMugabe kuvesa chigaro weAU hakuna zvizhinji zvichabva mavari sezvo vari munhu ane nhoroondo yekumbunyikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe. Asi vanyakureba vanoti vanoona vaMugabe vachizoedza kugadzirisa nyaya dzine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo musangano iri sezvo iri ndima yavanonzwisisa zvikuru.
Dzavano dziri nyaya dzinofamba zvakanaka, tichatarisira kutoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzichange dzichito wanzurudzwa kana dzisinganyatsokuvhenekwa zvakanaka kusvika pakuti temu yavo ichange iri temu isina kubudirira panyaya dzezvekodzero dzevanhu. Asi ndinofunga kuti pamwe vachakwanisa kudhila nenyaya dzakaita semasecurity issues, dzakaita senyaya dzana Boko Haram. Idzo nyaya dzandinofunga kuti pachezvavo masecurity issues inyaya dzavanonzwisisa.
Mumwe mutori wenhau kuno kwaMutare achangobva kupedza zvidzidzo zvake zvekutapa nhau pachikoro cheNational University of Science and Technology Masimba Taruvinga anoti vaMugabe havana zvizhinji zvavachavandudza pakugadzirisa kodzero dzeveruzhinji munyika kanawo muAfrica macho panguva yeutungamiriri hwavo.
Besi nanzelelu kuti beguiwa kusatik, beguiwa African Union. Manje njengoba yenubabu mkabese nguchelimani. Mbona anso kuzakuba nzima kakhulu ukuba indaba yeZimbabwe iyehlafunwa ngaphandle kweZimbabwe. Ngenxa yokuthi usebambe izikhundla zonke. Njalo ekugcineni kuyabe sekunguye okumele nxa kule ncwadi yokuthi umuntu egunguna kumbe umuntu elolutho olumhluphayo lapha ngeZimbabwe ayebuye.
Asi iminingo yezano PF kuno kumanikale ni vatobias machinga vanoti kugadzwa pachinzvimbo kuva mugabe ni vamwe vavo kunoratidza kuti vakuru vakuru vemuAfrica vanovimbana vamugabe. Vamachinga vanoti vamugabe munhu anoziva zvizhinji munyaya yekuchengetedzwa runyararo ndokusaka vakasarudzwa neruzhinji musarudzo dzakaitwa muna 2013. Kunyange hazvo paine mutauro zvichitevera zvakaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia, nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzinoti hapana chinoshamisa nekuva sachigaro weAU sezvo chigaro ichi chichiitwa zvemadzoro. Izvo zvakapa kuti vamugabe vaitwe sachigaro pakasvika nguva yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.